hapana chachinja. Chatonesa ndicho kuti varairidzi vatambira mari seya vakangotambira mwezi wapfuura. Mari inobva apa 14,000 kusvika 19,500. Mari haikwanisi kuti bhadhare fees muzvikoro zvakachipa inoita 26,800 kana kuti itengere mhuri chokudya, kutenga mayunifomu, kukwanisa kubhadhara marendi nokuzowana mari yokuti munhu akwanise kunge achifamba kuenda kuchikoro kwake kunodzidzisa vana vavamwe vake vari kumba. Saka hazvikwanisi kunge zvichipa kuti varayiridzi vave capacitated vaende kuzvikoro kunodzidzisa vana vavamwe vavo vari kudzimba.
Asi kavazvo tiri kunzwa kuti kune nhaurirano dzemihoro dziri kutoitwa pasi peNational Joint Negotiating Council. Hamukwanisi here kudzipa mukana nhaurirano idzodzo?
Mari yacho ndo yandataura ka. Hatikwanisi isu hatisi maprofita kuti mari ingakwanisa kumultiplyika. Tati mari inobva pa 14,000 pa 19,000. Chikoro chakachipa chekusekondari chinoita 26,500. Mari haikwanisi kuti murayiridzi chaiye chaiye une mwana akwanise kuti azokere kubasa achisiya mwana wake ari kumba. Saka ndokwatoda kuti titaurirane. Kana tichitaurirana tichiti vana vavarayiridza vachabhadhari mafizi zvingava nani, pane kungotidzokera kuchikoro kunotichavana vavangu vako vakagara kumba. Saka hazvikwanisiki kwete kuti varayiridzi vari kudzokera kubasa. Varayiridzi vanoda kudzokera kubasa nokuti murayiridzi wese anofara kana achidzokera kubasa achidzidzisa vana vanozoti mune ramangwana unozosangana navo vachindimwe manga muri murayiridzi wangu. Asi hazvitokwanisiki zvakona n'anga murako achida.
Maziviso here hurumende pamumire kuitirawo kuti varayiridzi venyu vasazoonekwa sekunge vari kuramba kuenda kumabasa?
Hurumende inoziviswa mangwana pachange varayiridzi vabata mari dzacho idzodzo tichaita musangano wechimbi chimbi weUnited Front wokuzivisa hurumende kuti ndo zvataurwa navarayiridzi.
Zvii zvimwe zvamuri kuda kunze kwenyaya yekuti mari haisi kwana?
Chimwe chinongodiwa kutaurirana. Zvinhu zvese zvinosovhwa nenhaurirano. Dambudziko rinoita hurumende rokuti nguva dzakawanda vanenge vasingadi kutaurirana. Panoipoda kuvhura zvikoro vataura ndo vanenge vataura ndo pavanozotaridza zvokuti ndo pavada kuita nhaurirano.